Imwe nyanzvi munyaya yekugadzirwa kwemichina yeruzivo vaDominic Tafuma vanoti vave nemakore mapfumbamwe vachigadzira nzira itsva yechishandiso kana kuti app inenge iri pakompyuta nenharembozha ichaita kuti vanhu vakwanise kudzidza mutauro wemaoko. VaTafuma avo vanoshandira rimwe bhanga muHarare vanoti app iyi ichaita kuti vanhu vakurumidze kubata mutauro wemaoko.
Chirongwa ichi ndakachipa zita rekuti Purple Sign. Purple Sign ichireva umambo hunoenderana nemavara epepo, umambo hwekunzwisisana mukutaura. Saka chirongwa ichi ndechekuti kana iwe uri munhu anonzwa kana munhu asinganzwi, ndoda kuti muve muchiti kana mukasangana muve muchinzwisisana.
VaTafuma vanoti vakapiwa shungu yekuita izvi mushure mekunge vaona dambudziko riri kusangana nevasingagoni kutaura kana kunzwa.
Zvinondishungurudza kuti semunhu akambofamba nyika dzakasiyana siyana, ndaiti ndikasvika munyika ndisinganzwisisi kutaura kwavo, zvaitondishungurudza, zvaitondinetsa kuti ndiite zvinhu zvandajairira kungoita mukufamba kwangu. Sekuti kana ndichida kudya, kutokumbira kuti munhu kuti ndiri kuda kudya chii chaizvo kunotondishungurudza kana ndiri muimwe nyika. Kubva ndazviona kuti semunhu asinganzwi, munhu anoita kunge ari munyika isiri yake upenyu hwake hwese. Saka nzira yatingatozvichinja izvo kuti tigadzire zvinhu nezvirongwa zvinovabatsira kuti vave vanhu vanonzwisisana nevamwe mukurarama kwavo.
VaTafuma vanoti vakawanda vasingagoni kutaura kana kunzwa vari kushaya mikana muupenyu nepamusana pekutadza kuenda kuchikoro chaiko.
Munhu asinganzwi haafaniri kubhadhara kuti ave ari munhu anonzwisisana nevamwe muupenyu hwake. Kubva vana vachizvarwa, mwana akazvarwa asinganzwi, nei dzichiti anofanira kuenda kuchikoro chinodhura kuti abhadhare kuti anzwisisane nevamwe. Uyezve chero aenda kuchikoro chacho chinodhura, apedza chikoro chacho asvika mamwe makore ekuti achienda kunzvimbo dzakaita seyunivhesiti, anototadza kuenda kuyunivhesiti kwacho chero anga ari mwana anogona, nekuti chikoro chekuti aende kuyunivhesiti inonzwisisana nekudzidzisa nesign language hachiko muno nyika yedu. Saka vanhu vese chero akakomborerwa sei nepfungwa, ari kutomira pakudzidza kwake nekuda kwekuti vanhu vaanoshanda navo, vanhu vaanosangana navo muupenyu havamunzwisisi.
Vawanda fomu pazviripo avo vane makore makumi matatu nematanhatu vanoshanda pamwe chete navaTafuma. Vanoti zviri kushingairirwa navaTafuma zvinogona kuzobatsira vasingagoni kutaura kana kunzwa apo vanozotsvaga zvavanoda munzvimbo dzakaita semumabhanga.
Chirongwa ichi chinokwanisa kuti chibatsire vanhu ava kuti vagone kutaurirana nevari kusevha, sezvo vanhu vava kusevha vachona vakudzidziswawo chirongwa ichi vachigona kutaura in sign language. Saka takazviona chiri chinhu chakakura chaizvo chinogona kutibatsira kuti tigone kubatanidza vaya vanga vasingagoni kutaura nevamwe vanga variwo vachigara vachitaurawo. Vanga vachisiyirwa kure nokuti havanga vasingagoni kubatsirwa. Asi iko zvino nechirongwa chavapo, vanhu vakugona kupindawo mubhengi vachibvunzawo kuti vada kuvhurawo akaunti, vachitaura nemunhu ari kuvasevha vachivhurawo akaunti zvakanaka.
Vasimbanya kupinda avo vanorarama muusope vanoti chirongwa chavaTafuma chikabudirira chinofanira kuzoshandiswa muzvikoro.
Vana pavanodzidziswa kuti neshona unoti zita rangu ndini kana Tawanda, in English unoti chakati, dai pachibva patongonzwa kuti in sign language unodai so, kuitira kuti nevana vadiki ivavo vanowaniswa maskills ekuti vakazosangana nemunhu anotaura sign language havashamiswi ba, vanokwanisa kubva vataurawo naye nemutauro iwoyo, zvichida vanokwanisa kutotamba naye vachinzwisisana pakutaura kwavo nekuti vanenge vadzidziswa matauriro anoitwa nesign language.
Vanyakupinda vanoti kudzidzira mutauro wemaoko kwakakoshera munhu wese muZimbabwe, kwete vana voga.
Upenyu pane njodzi inogona kusangana nemunhu muno, unorasikirwa neability to speak kuda kwetsaona kana kuda kwezvirwere zvinoita kuti munhu chero akura bit kana 30 years kana 25 years ozotadza kutaura nemuromo sezvaakakura achiita. Naizvozvo zvikaitika kwaari iye akange asina kumbobvira adziva matauriro aiitwa sign language, zvinokwanisa kuzomuomera zvakati nyanyei nekuda kwekuti aside from kuti anogona kunge achinyora pasi zvinhu zvaanoda kutaura nevanhu, panosvika nguva yekuti unoda kutaura ne munhu direct apa kutaura kuti anorasikirwa ne ability to speak or even to hear nokuda kwekuti zvese izvi zvino addressa ne sign language naizvozvo kana munhu akanga asina mbobvira aziva sign language zvinokwanisa kumuwemera
Muzari Pesenzi mutipidzi avo vari kuita zvidzidzo zvavo zvekutapa nhau vari muHarare vanotsigira kuti dambudziko rakatarisana nevasingagoni kutaura kana kunzwa rakakura chose
inini my experience yakatoti woman because ndotofunga kuti kana nditaura navo ivo zvakatovawomera kuti vandinzwisise because ndisingakwanisi kutaura at the same time inini ndotonetsikana kwanzwisisa because at times kana nditaura nemasign avo that sign language vanenge vachikasira zvekuti inini kuti ndizozvibata ini ndisingazvizivi zvinonditorera time so at times ndotoona kuti kuvaavoida is the best because ndinenge ndakutoona kuti ndokutosvinza mustress takatowanda
Muzvari mutipidzi vanoti matano ari kutorwa navatapfuma akakosha asi hurumende inofanira kupindirawo munyaya iyoyi kuti zvinhu zvinyatsogadzirike
I think kunofanira kuitwa maclasses malessons chaiwo kubva mwana achitanga kana grade 1 odzidziswa sign language yova one of the subjects dzevana ivavo achingodzidziswa mabasics kuti kana asangana nemunhu akadaro haachamunyenyeredza but anokwanisa kutaura naye mabasics achona
Mumwe mugari wemuHarare Muzvari Evenia Muzira vanoti chiri kufadza ndechekuti vamwe vemachechi vave kuenda vachibatsira pamatambudziko anosangana nevasingagoni kutaura kana kunzwa
dambudziko iri rinenge rokugadziriswa nekuti ini kuchechi kwandinopinda ku Seventh Day Adventist kutori nedepartment rinonzi special needs rinova iroro rine vanhu vasinganzwi nevamwe vasingagoniwo kutaura department iroro titori nevanorimiririra rinenge zvitova nevanhu vanoti panenge pachitaugwa payani chechi ivo vanenge varipo vachitointerpreta kuti vanhu ivavo vange vachidi vachinzwisisawo pamwe chete panenge pachitaura vanhu vamwe
vakawanda vane ruzivo nezviri kuitwa navatapfuma vanoti shuviro yavo ndeyekuti apo iri kugadzirwa iyi ibudirire kuitira kuti remangwana revanotaura nemutauro wemaoko pamwe nevakaremara rijeke Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.